vanhu vakawanda vari kuda kudzokera kusouth africa vataura nestudio 7 pabedbridge border post vati vave nemazuva matatu kana kupfuura vakamiswa pabhodha nekuda kwedambudziko rekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa izvo vati zvave kukonzera matambudziko akasiyana-siyana Vawisdom Gapari, avo vange vakauya kumusha kuzororera kisimusi uye vave kudzokera kusouth africa kwavanoshanda vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti gwaro ravo rinoratidza kuti vange vasina chirwere checovid-19 harichashande sezvo rapfuura mazuva matatu rinofanirwa kushanda
dzaane 3 days trip anapa congestion as you can see kuri kupisa number 1 mari yapera everything hatisina kana chinhu panapa hapana chinobatika chatiri kunzwa vamwe vari kuti tichapinda vamwe vari kuti tichanzi tiite mahitend tidzokere kumba hapana munhu ane full information yechikiri nyatsoitika
mumwe womudzimai ari kudzokera kusouth africa angozvidoma nezita rekuti amai mwoyo vati kugara pabhodha kwemazuva matatu kwave kuvaunzira matambudziko anosanganisira kushaya mvura yekugeza uye kurwarirwa nemumwe mwana wavo mudiki
takasvika kune kumusi mandi kubva mandi zvino izvozvi tingori pano chikafu matoileti kugeza sesana mai munongoziva mvura toga tichitogeza nevana vatinavo mwari kutochaya nemvura dzepano pabhodha plus zuva chero riri kupisa ende pakavharwa indobva vati hapana kana moto iri kufamba hatiri kuzwa kuti zviri kufamba sei
veruzhinji vataura nestudio 7 vati havasi kunzwisisa kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonosa kuti vanhu vadhindirwe magwaro avo ekufambisa asi vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuwanda kwevanhu kwaitika pabhodha uku kwakakonzerwa nemashoko akataurwa nemumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga ekuveko kwelockdown iyo yakatanga nezuro muzimbabwe vanhu ava vati izvi zvakakonzera kuti vanhu vaite chipatapata kuda kudzokera kusouth africa asi vamwe vataura nestudio 7 vati chimwe chiri kunetsa inyaya yekuti pane zvechioko muhomwe zviri kuitwa pabhodha apa mumwe wevanhu vane maonero aya ndivankosana dhure avo vari kudzokerawo kusouth africa kwavanoshanda
vanhu vari kupinda nemari apa pageti vari kubhadharisa ma500 kujambisa apa hatiipei mari tikujambisei ndiyo corruption iripo apa kuri kupinzwa nemari dei tadarika kudhara dzimwe mota dzatakauya nadzo dzatoenda kudhara isu tiri panapa tatokuvara nenzara mari yatopera tingotenga apa
taedza kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonoka kudhindirwa magwaro kwevanhu pabedbridge border post asi nharembozha yavo yanga isingabatike vamwewo vanoziva zviri kuitika vati kuveko kwecafew pabhodha rezimbabwe neresouth africa kwawedzerawo kunonoka kwekudhindwa kwemapepa ekufambisa bhodha iri harisivharwi panguva yezororo asi kuveko kwechirwere checovid-19 kwakaita kuti zimbabwe nesouth africa dziise cafew ndakamirira studio 7 kubedbridge ndini kudzanai musengi